Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 20, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of State and Nomination rinofanira kuti rigeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi echani zvichitevera mangange achaita neLesotho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaMnangagwa vakatenda zvikuru urongwa hwemakereke uhu, asi vakatsinhira kuti pfungwa dzese dzinofanirwa kunge dzichienderana nebumbiro remutemo wenyika. Vatungamiri vemakereke ava vakanga vabuda nekurudziro iyi vachiti zvinopa nyika mukana wekuvaka chivimbo pamwe nekumutsiridza upfumi pasina kukanganiswa nezvematongerwo enyika. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vatenda kuti vakatambira mhinduro yakabva kumutungamiri wenyika, asi vati vanoda nguva yekuti vambotanga vagara pasi sesangano vachiziya mhinduro yavaMnangagwa iyi. Vanotiwo havasati vawana mhinduro kubva kumutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, asi vatotanga nhaurirano neumiriri weveruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga Jonga nechekuti mhinduro iyi yakareba zvikuru, ine zvinhu zvakati wandei, saka tinotarisira kuti dare guru reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinofanira kuti rigeye rigoona kuti urongwa hwakafanira ndehupi. Chikuru chatinoda kutsvaga ndechekuti pane any silver lining here, kana kuti mukana wokuti nyaya yenhaurirano irambe ichienda kumberi kunyangwe zvimwe zvarambiwa mukati nemhinduro yabva kuna vaMnangagwa. Chechipiri ndechekuti tichakamirira kuwana mhinduro inobva kuna vaChamisa kuitira kuti tigoongorora mhinduro dzacho dziri mbiri kuti dzinoreva chii uyezve tichibva pana patinoenda kupi. Chetatu ndechekuti nhaurirano dzatanga namamwe mapoka akasiyana-siyana eorganized society kuti tinzwe kuti ivo vanofunga kuti nyaya yatingabatsirana pamwe chete savanhu veZimbabwe kuti titsvage davidzo yakazara yenhamo yatakatarisana nayo nenyika yakamira sei. Ndofunga izvozvi, ndo zvandingataura kwenguva ino tisati taita dare reZimbabwe Heads of Christian Denominations.
Tiri kuona iwo mutungamiri wenyika vakasimudza nyaya yebumbiro remutemo vachiti ndo ravari kutevera, saka vakwanise kubuda mariri. Imi pamaa mabudawo nekurudziro iyi, mamusina kunge maiso here nyaya yebumbiro remutemo iyo?
Handigoni kuti ndipinde munyaya yakadzama yekupindura mhinduro yemukuru wenyika, nekuti kugwaro ratanga tatumira kwavari nyaya yebumbiro remutemo yanga irimo uye zvese makereke azvigoni kuti tisatema nyaya yebindu yekuti yekusirias nekuziva kuti organization yakatanga kukurudzira kuti kuve nebumbiro remutemo weZimbabwe kana kuti atingati homegrown constitution yakazotungamira pakuzvadzwa kwenational constitutional assembly. Basa iroro rakatangwa nemakereke kuma90s. Saka makereke haizomboiti kuti asatora nyaya yeconstitution serious. Makereke haatori constitution mhando, anotora constitutionality pamwe chete neconstitutionalism zvichifambirana. Saka kungoti pane chakanyogwa mumutemo doesn't constitute kutevera mutemo. Saka hatisati taongorora kuti manyororo avaita nenhau yemutemo yakaita sei, asi nechibimbu maonero edu ndeyekuti tsamba yatakanyora hairambi mutemo, but inotsvaka nzira yekuti mutemo ungararamwa sei muzvokwadi.
Saka munotarisirwa kusangana riini
mukati mevhiki momu pataita initial consultation? Tinoziva kuti utungamiri hwemakereke eZimbabwe Council of Churches vane musangano pavhiki rinotevera apa. Utungamiri hwavo hwese huri kusangana kuongorora mamiriro akaita kunze nezvimwe zvakadaro nemhinduro iyoyi inobva kumapato enyika ichaongororwawo zvekare.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Izvo zvinotevera kurohwa kunonzi kwakaitwa mutori venhau ari kudzidzira basa rake achishanda neAlpha Media Holdings, Ruvimbo Muchenje neZuro nemapurisa muHarare apaive munzira kuenda kubasa. Mutauriri wesangano reYoung Journalists Association, Leopold Munende, anoti Muchenje akapfuura nepairwisa namapurisa nevanotengesera mumigwagwa zvichitevera mashoko ekushaya kwemumwe wevanotengesera mumigwagwa vatafadzwa tamangani vari muhusungwa. Munende anoti mapurisa akaona Muchenje akatakura kamera yake akatanga kumupomera mhosva yekutora mifananidzo achibva angotanga kumuzvindikita nemboma. Aka akasike kutanga kuti vatori venhau vasangane netsaona dzekurohwa nemapurisa vari mubasa ravo, sezvo iye Munende ari mumwe wevatori venhau vakarohwawo nemapurisa vachiita basa ravo. Munende anoti sesangano vari kuronga kukwidza mapurisa kumatare edzimhosva. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngatinzwei hurukuro yataita naMunende.
Ruvimbo Muchenje iye tichitaura naye iye anoti iye aienda kubasa akasenga kamera endheni papane vechidiki vaikonana nemapurisa aisapamutano padhuze nepagreen post muna Julius Nyerere uko vanotengesa vachikumbira kuti mauraisa chi mumwe wedu amakarova akafira mujiwe tamangana. Saka mamwe mapurisa paakaona Ruvimbo achipfuura akasenga kamera vakabva vati endai munobata munhu. Mapurisa echikadzi ndo akatibatai munhu erova yemunhu yatakaidi anpiti vakati dhilai nemunhu uyo ari kutora matiti vamwe vechirume ndovakazvaminga vatanga kumurova musana kwese nekumagadziko.
Saka ane mhosva yaakapomerwa here nemapurisa kana kuti akasungwa here?
Aiwa havanamusunga vakangomurova vakangomusiya ndipo paakazofonerawo svereke kubasa nevamwe vanhu vo102 akabva anisa kuchipatara chiri muHarare kuti arapiwe awanewo kubatsirwa.
Saka achiri muchipatara here pari zvino?
Aiwa pari zvino ari kumba ndaitaura naye nezero manheru nanhasi makuseni. Anga achiti hanzi musana wake ndiwoo wakangoita kakuoma asi ari nani zvake, hanzi ndikazorora nhasi pamwe mangwana ndinenge ndava nani. Anga achitari kufanira enda kumapurisa nhasi kuti anonoripota nyaya yake yekurohwa.
Saka hamusati manzwa kuti akwanisa kumhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Ndakanisa ndataura naye but pandataura naye nhasi makuseni anga achiti mukoko ari kugadzirira zvichaende. Saka ndizi hana kuzobvunza kuti waenda here kana kuti hausati waenda.
Tirikuona kuti iwewo Munhende wakamborohwa nemapurisa nguva yairatidzira vesangano reAtuzi iwe uchiita basa rako. Muri kuona sei zviri kuitwa kuvatori venhau izvozvi nemapurisa?
Pakaitika zvakaitika muna November zvekubvisa vamugabe pachinda vamunangagwa pakaita kamwe yakayake kuti zvinhu zvinogona kuchinja. Watapiwe na wane zumo zumo of course zumo kwa naitase ma batiru wazo zumo kwa zumo kwa nga uchi ati zwa tapu kwa ndezo vitu zumo 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 kwa in actual fact media landscape yedu ya kutu shut down zumo kutu takutoshka and especially kana shuta kumile chidiki chidiki chisha zwetika na chidiki chisha gumisera kwa wa ne watapiwe na uwe chidiki wa angara wa notoshka sakungo nye wa wane ya zia zia kutu kutu watu ndisa ya zi nisa zi batu kutu nisa zi roo zinowa hizi nyazi singa batiri
saka inuwa sisanga nerewa torewe na wechidiki mnewe jamuru kuurongo kuhita ilipa msoro peku shunguru zwa higoku
besides kuru kuripota paruda wako suiwa ata roha maya njenalist niku arasa watapia na wechidiki wanofa nzirawe nini wana love joint onkiza anunye rao kesi filtati anarumi mbo mchenje mwoku niti tukuda kusua enki kushata wana nite kuti majenalista rambashunku roha ajabizio tozo kira umabasa saa uyu arova ahani inazo ni nyata nukamji nungoro hapana za mbiti ya kandiri saa chatika wana wiche uti apa fena mbiri ndatibati ina stay ewa kituwa ima face awo ndatibati kwa wano shagira kwani kwa chaka kwani kwa sunisisa kana wachi ripis wa ripis kuchatwawe example kwenye mumu arba uzuruwa mchatuwe na wapu
uwe angari mutawiriwe sanga nerewa torewe na wavechidiki Rayang Journalists Association Leopold Munende ariparunari Harare ne Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318 number izi zvakare 001-202-465-0318 tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira zvafora muHong Kong nhasi zvichicherechedza kupera kwesvondo yechimakumi maviri vanhu vachiratidzira kwavari kuona sekuedza kweBeijing kuisa guta iri pasi payo. Mauto eAmerica abuda mukamba yavo hombe kune dzese iri kumaudza nyemba kweSyria. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaMark Esper vachiti mauto ese ari kuburiswa muSyria achaiswa kumawirira kweIraq, uko acharamba achienderera mberi nekudzivirira mabasa eugandanga ari kuitwa nechikwata cheIslamic State mudunhu iri. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kumborova mimhanzi, tine hurukuro naBio muimbi wechidiki. Mr. Producer, ngatimbavaroerai mimhanzi yaBio. Hanzi naBio, pfacha nengoma.
Tarira ngoma yakwenyambira, zimuka tsana usasaririra. Kangoma kekwedu kane mukurumbira, handinyazeza huruva ndateyariwa. Daira ngoma ya kwenyambira Simuka sana usasarira Kangoma kekwetu kane mkurumbira Tanija zesa uruanda teari Kazwika pari
Kantio kapio Facha nengoma Pio zuru kufamba ere Chimbo uzao batere zizhinji Otanga uchitu uzao kuti Pio ndia ani Obwa watu uzao zizhinji Pamsarope mimanzi yako
Yes, mkoma wangu Kunewa tereri Wangada kuziva Pio Ndilo zita repa stage Pio ano ita msampo We Afro Jam Pio is 25 years old Paka kuzira uchitu mguiza Ndi akatanga zvemimanzi achingobva kuchikoro mugore ra 2010.
Pacha nengoma akanziwa kakaipa mukoma. Tiudzewozere pamusoro pekanzi yaka.
That was my first album. So it's an introduction to the people kuti ndauya nayo ngoma iyi yekuti muchajamba zvekuti haikona.
Pio ndakaona padande mutande kuti wakaburitsa video yenziyo inonzi Hande. Tiudzo zvizere pamuropa kanzi yaka.
Hande it's a inspirational song yandakaimba ndichikurudzira vanhu kuti pane zvese zvaungave uchiita zvinoda kushinga patience and consistency kuti urambe wakadzvanya kusvika wasvika kwaunoenda.
Muri yeZimbabwe nasi muchirongwa tina Pio regai ndibokuridzirai kamwe kanziyo kake
kana tiri kwedu tinoiro rengumatsana kana tiri kwedu tinoiro rengumatsana tinoizambura kuchitunga kuidambura parutepa tinoizambura kuchitunga kuidambura parutepa
Anzi na Pio tiri kwedu. Pio ngati mbo kurukura pamusoro pe album rako. Chii chakakupa shungu dzekuda kuburitsa album?
Facha nengoma ya album randakatanga kunyora since 2014. Ndakatanga nditori as a Zim dance artist but passion yanga iri pakuti nditry kuroa music nema guitar dakara ndazongoti ndaita shunge kuti rega ndichitese ndipinde mstudio ndiburitsa album yakasiyana nezvimwe zvandaimboita kumashure so I was inspired by Lucky Dwe muno mulokao ndo inspired na Ja Praiser yeah
kuva ndiyo yadyanana tichipeta chirongwa tiudzewo kuti ndeipi nziyo yaungati waburitsa yaunofarira zvikurusa uyezve vanoda kuteerera mimanzi yako vanofanirwa kuenda kupi
nziyo yandingati ndinofarira pane dzimbo dzangu dzese ipapo ndinganyepe nziyo dzangu dzese ndodzitreata sevana vangu hapana yandingati ndiyo yandofarira the best kunyanya vanoda kuzondibata vanondibata paFacebook It's POZW. Instagram, it's POZW. On YouTube, it's POZW. In my WhatsApp group, I don't know share music. My dog is a simbisa. Oh, I should have a tango music. I do it by WW Oyos Music. No pain, no money. I'm not tender.
Aiwa takunzwa zvakanaka Pio tinotenda zvikuru nekuva nesu nhasi muchirongwa muri yeZimbabwe nguva ndeyadyanana ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve paInstagram at BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection chirongwa chedu chevechidiki anokoneka inemufaro ndini wenyu Mike Hove ndokusiyai nekanziyo kaPio hanzi Amen Hallelujah Bye-bye!
Tinotenda Big Mike. Iyo zvino tirikupai chirongwa chezvechitendero chamunopakurirwa natanonoka wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unoji basiba.
Maneru akanaka vatereri ndino kuchingamidza nemufaro mune chimwe chechirongwa chedu chezvechitendero. Tinoziva kuti Bhaibheri rine mabhuku maviri atinoti Old Testament the New Testament. Nasi tinoda kutarisa mabhuku maviri aya. Anokwikwidzana here? Anotaura shoko rimwe chete here? Ane chinangwa chimwe chete here? Kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi, nhasi tina Reverend David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom. Dr. Simango, makadini yenyu?
Tinofara baba wande, makadini zvenyu?
Tiri nani, tiona kuzivavozve kuti kuti testament zvinorevei?
Kuti testament zvinoreva sungano kana kuti chitemberano. Ndosoko zvanoreva, saka tine sungano itsva nesungano yekare. Chitenderano chekare nechitenderano chitsva.
Sei iro Bhaibheri rine matestamendi maviri?
Chatinoona tichiti testamendi yekare kana kuti testamendi Old Testament zvinotsanangura kuti zvaireva kuti zvichazouya zvinozotevera zvinhu zvinenge zvichibva muOld Testament. Old Testament ndihwo hwaro hwe testament ichazenge ichizouya testament itsva inenge iri mubata kwaishe Jesu Kristu panenge achizoponesa rudzi. Nokuti yokutanga inove Old Testament ndo inotatsanangura nhoroondo yokurasika kwomunhu nokuda kwaAdhamu. Saka nokuda kuda kwaizvozvo Mwari akarangarira kuti aponese rudzi. Saka nokudaro ndopa akazowisa mwanakomana wake Kristu Jesu aozotipa yatinoti isusu testament itsva. Testament itsva inotsanangura zvekahwanda zviri mutestamendi yekare. Testamendi yekare inenge ichitaurawo zvichazouya zviri mutestamendi itsva. Saka tichiti testamendi tinenge tichireva zvitenderano kana kuti sungano yakaitwa naMwari pakati pevanhu vake vaIsraeri ichizobata zvekare vanhu vachauya vanotevera vemarudzi anotevera kuburikidza naKristu Jesu.
Zviri mumabhuku maviri aya, matestamendi maviri aya, pane pazvinokwikwidzana here?
Hapana pazvinokwikwidzana baba Hwande. Chiripo ndechekuti testamendi yekare yakafanana nomunhu ari kunongedzera kuti kuchauya. Saka tochiti isusu iri kunongedzera kuna Kristu. Mameseji ose arimo mutestamendi yekare anenge achitaura pamusoro pemwanakomana waMwari nezvese zvirimo zvinotsanangura pamusoro pemwanakomana waMwari. Munozoona kekare kuti Mwari anotaura maningi nokuda kwenyaya yeropa. Kana ndichiona ropa richapfuura kwamuri, kwanga kuri kutsanangura pamusoro peropa romwanakomana wake richazodeurwa pakuchinjikwa nokuda kwezvivi zvevana vevanhu kuti vaponeswe. Saka Old Testament inobva yatsigirwa neNew Testament mukuuya kwaKristu Jesu panyika pano.
Isu tajaira kuti chisharu chisharu chitsva chitsva. Kana takatarisa pamabhuku maviri waya aya, Old Testament ichiri kushanda here mazuva ano?
Mabvunzo mabvunzo akanaka zvikuru. Inonyanya kushanda zvikuru ndiyo pane hwaro hwechiKristu. Kana munhu ukaidzidzisiwa ukanyatsobata shoko rayo kana kuti meseji yeOld Testament inoratidza zvikuru kuti kwa zvese zvirimo zvinotsanangura kana kuzarurirwa kwaJesu Kristu, kuti zvese zvirimo zvinotsanangura Kristu. Saka zvakabatana. Tinangoti zvedu Old asi chinhu chimwe chetecho chine mativi maviri, divi raitendeka nedivi razosvika. Tochiti isusu kana mumvuri mukaona mumvuri moziva kuti pane munhu ari kuuya. Asi kana azosvika munhu uya uyu hamuchatauri nezvemumvuri, makutaura pamusoro pomunhu uya. Saka Old Testament yakafanana nomumvuri. Saka Kristu paakauya ndiye aitaurwa neOld Testament. Hatichatauri pamusoro pezvimwe zvizhinji, takutaura pamusoro pake iye aitendeswa kuti ndiye achauya.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. David Simango vari kuManchester United Kingdom. Ndinoimba kuti tanzwisisa pamusoro pemabhuku maviri aya, Old Testament neNew Testament. Reverend Dr. Simango, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Mazviita baba Hwande, tatenda vateereri.
Tereri ndo pano perera chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba munenge muine isu zvekare sondo rinouya patinokuunzirai zvechimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tanonoka tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Yusimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo, mutambo weAfrican Nations Championships kana kuti CHAN watambwa nhasi kuLesotho pakati peLesotho neZimbabwe wapera ari mangange 0-0. Izvi zvaikureva kuti Zimbabwe yabudirira kuenda mberi nemubatanidzwa wezvibodzwa kana kuti aggregate inoita 3-1 zvichitevera kurowa kwayakaita Lesotho mutambo wekutanga. Kambo Kiss Dondoro kubva kune muimbi wechidiki Pio tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakaramba kurudziro yesangano revatungamiri vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti sarudzo dzimbosendekwa kwemakore manomwe. Sangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kushungurudzwa kwevatori venhau nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda mberi mumakwikwi eChan zvichitevera manganga achaita neLesotho 0-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka ane mufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyamina Gibbs Dube.